manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 12, 2022 makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City yezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gwaro raburitswa neAmerica rinoti hurumende yeZimbabwe haisati yave kunyatsojekesa mafambisirwo emari dzehurumende. Dare raMajor Street muHarare rinoti nyaya iri kupomerwa nhengo dzeTripleC muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Joanna Mamombe inofanira kuenderera mberi. Hurumende yokumbira mapurisa kuibatsira mukubayiswa kwevana nomba yegwirikwiti. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gwaro raburitswa nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica State Department rinotarisa mashandisirwo emari dzemitero inobhadharwa neveruzhinji rinoratidza kuti Zimbabwe iri panyika makumi maviri nenomwe dzisina kukwanisa kuita zvinotarisirwa pakujekesa kufambiswa kwemari. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Izvi zviri mugwaro rakaburitswa nebazi rehurumende yeAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika kana kuti State Department. Gwaro iri rinoburitswa mushure mekuongorora nyika zana nemakumi mana neimwe dzinowana rubatsiro kubva kuAmerica. Gwaro iri rinoratidza kuti Zimbabwe iri panyika makumi matanhatu nepfumbamwe dzinonza dzisati dzoratidza pachena mashandisirwo emari yehurumende munyaya dzemabhajet pamwe nekupiwa kwemarezinesi kwemakambani ezvicherwa. Asi Zimbabwe inonziwo iri panyika makumi maviri nenomwe dzinonzi zvichienzaniswa negore rapera gore rino dzakaedza kuita basa radzo zviri pachena kunyange hazvo dzisati dzotevedza zvinodiwa. Kuti nyika inzi inoshandisa mari pachena inenge ichizivisa veruzhinji urongwa hwemari kusanganisira mashandisirwo nekuwana mari kunoita mapazi nemakambani ehurumende. Nyika inonziwo yakachena kana hurumende ichiburisa pachena magwara nechekuita nekupiwa kwemarezinesi ezvicherwa pamwe nekuti vanenge vawana marezinesi aya vawana sei. Vachitaura nezvegwaro iri mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubazi republic affairs office pamuzinda weAmerica muZimbabwe amai Meg Riggs vati gwaro ravo regore rino rinoratidza kuti Zimbabwe yakaedza kuita zviri nani zvichienzaniswa negore rapera vakati zvayakaita izvi hazvina kukwana. Amai Riggs vati Zimbabwe yakaburisa pachena urongwa hwebudget pamwe nekushandiswa kwemari. Vatiwo hurumende yeZimbabwe yakakwanisawo kuwanisa ruzivo rwezvekushandiswa kwemari kune veruzhinji pamwe nekuzivisawo zvimwe zvezvikwereti zvine nyika. Asi amai Riggs vati Zimbabwe yakakundikanawo kuzivisa zvikwereti zvine makambani ehurumende pamwe nemari inowanikwa nemakambani aya. Amai Riggs vatiwo Zimbabwe haisiwo kuzivisa pachena veruzhinji kuwaniswa kwemarezinesi ezvezvicherwa.
Zimbabwe haisi kutevedzera mitemo yayo panyaya yekubudisa pachena kuti ndivanani vari kupiwa marezinesi ekuchera zvicherwa uye kuti vari kuwawana sei.
Amai Riggs vati kuti Zimbabwe isvike panotarisirwa inofanirwa kujekesa zvese zvinotarisirwa kunge zvichiitwa nenyika dzinowana rubatsiro kubva kuAmerica.
Zimbabwe's fiscal transparency would be improved if it did the following. Publish debt information.
Zimbabwe inofanira kubudisa pachena zvikwereti zvayo zvese kusanganisira zvemakambani ehurumende. Kuona kuti mari inoshandiswa nevasori inoongororwa. kubudisa pachena mashandisirwo ese mari pamwe nekubudisa pachena kuti ndivanani vawana ma residents ekucherwa zvicherwa uye vawana
contracts and licensing and practice and made basic information about such awards publicly available.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvezvicherwa kuti tinzwe maonero avo nezvekupiwa kwemarezinesi ezvezvicherwa sezvo tatadza kubata gurukota rebazi riva Winston Chitando. Patafonera mutevedzero wavachitando vapolite Kambamura vaudza Studio 7 kuti vange vachazotaura nesu kana vasununguka asi vanga vasati vatibata pataenda pamhepo. Tatadzawo kubata gurukota rinoona nezvemari vamutuli Ncube. Mukura nane zvekuburiswa kwemashoko kubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vanga vasatiwo vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Asi mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa munyika reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vati nyaya yezvicherwa muZimbabwe haibudiswi pachena vachiti kurudziro yavo kuhurumende ndeyekuti inofanirwa kuzivisa veruzhinji kuburikidza nekubuda pachena panyaya yezvicherwa. Parubatsiro kunyika dzepasi rese, America inoshandisa ongororo dzinoitwa nemapazi ayo akasiyana siyana achishanda nemizinda yavo munyika dzakasiyana siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Dare Rameja Street nasi rarasa chikumbiro chenengo dze Citizens Coalition for Change dzinoti miriro yaHarare West mudare reparamende muzvare Joana Mamombe nenengo yevechidiki muzvare Cecilia Chimbiri chekuti rirase nyaya yavari kupomerwa yekuti vakataura manyepo apo vakati vakapambwa nekutochwa muna chivabvu 2020 richiti vaviri ava vane nyaya uye nyaya yacho inofanira kuti itongwe nedare kutanga nemusi wechina svondo rino. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vaviri ava vakanga vaisa chikumbiro chekuti nyaya yavo iraswe vachiti umbo hwakapiwa nevafakazi gumi panyaya iyi hwainge husina kusimba zvekuti vangabatwa nemhosva. Asi mutongi wedare Amai Faith Mushure vati vaviri ava vane mhosva yavakapara nekudaro nyaya yavo inofanira kutongwa. Gweta revaviri ava vaAlec Mchade Hama vati havana kufara nemutongo wanhasi.
Saka ivava usemaonero edu isisi havana kunge vataura zvinosungirira vana Johana naCecilia. Saka isisi taona kuti sokuti mutongi pakuti izvo maonero aaita okuti panenge pane nyaya hatisi kutenderana nazvo. Saka tichamboongorora rekodhi racho toona kuti manyorero aaita neumbowo hwakaiswa parekodhi zvinopindirana here nezvaataura, tozoona kuti tingaita sei. Zvinosanganisira kuti tingagona kuzoenda kumatare makuru edzimhosva akaita sana High Court.
Vati vachaongorora mutongo uyu uye vachataura namuzvare Mamombe namuzvare Chimbiri kuti vaone kuti voupikisa here kana kuti kwete. Nyaya iyi ichadzoka kudare zvakare nemusi wechina kuti vaviri ava vachitanga kupa divi ravo panyaya iyi. Vanhu vakawanda kubva kumasangano anotura kodzero dzevanhu nenhengo dzeCCC vange vari mudare paturwa mutongo wanhasi uye vati havana kufara nemutongo uyu. Vamwe vasina kufara igweta zvakare vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika.
Tora defense case yemukana wekuti vasikana ivava vaviri vange vachiwanawo mukana wekutaura nyaya yavo.
Mumwe akasanobata chinzvimbo chemutevedzeri wemutungamiri webato reCCC Mailineti Karenye Kore vati vanotarisira kuti nyaya iyi ichatongwa zvakajeka uye vanotarisira kuti muzvare Mamombe namuzvare Chimbiri vachabudirira.
Vana vedu vasangana nezvakawanda. They've been up and down. Apana kana zvora vakatiza ku court. They've been coming here if they know very well kuti they are guilty. Why they was so bothered? But because they know kuti zvakaitwa kwavari hazvina kuita zvakanaka. They are here and we pray kuti as we go through the process justice will prevail and they will be acquitted.
Baba vamuzvari Chimbiri vaHenry Chimbiri vati vanofara kuti vaviri ava vave kuzopiwa mukana wekutaura chokwadi chaicho chakaitika pamberi pedare.
Maonero angu enyaya iyi hanzi vana vaende patayo ivo vataure.
zvakanaka kuti vataure chokwadi chese nekuti panguva yese yanga ichiitika ndeyekuti state zvikumikidzana iye prosecutor Reza Magero anga achingoroverera vana vasina kana mukana wokuti varigona kuzvipindurira madetails kana kuti zvirongwa zvese zvaiitika nezvazvisina kuitika.
Mamombe naChimbiri vanonzi vakataura manyepo apo vakati vainge vapambwa vakatochwa muna Chivabvu 2020. Vanonzi vakaita izvi vachida kusvibisa hurumende yava Emerson Munangagwa. Hatina kukwanisa kunzwa kumutauri wavamunangagwa vaGeorge Charamba kana wokunzwa kumushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vachafadzwa mugwadi sezvo vange vasi kubatika panhare mbozha yavo. Vaviri ava vakasungwa muna 2020 pamwe nomumwe wavo muzvare netsai Marova avo vanonzi vakabuda munyika gore rapera vachienda kunoita zvidzidzo zvepamusoro-soro mhiri kwemakungwa. Mapurisa anoti ane magwaro ekusunga muzvare Marova sezvo vakabuda munyika pasina mvumo yavakapiwa nematare edzimhosva. Muzvare Mamombe namuzvare Chimbiri ndedzimwe nhengo dzeTriple C dziri kumatare uye dzimwe dzacho dzinosanganisirawo nhengo dzeparamende vaJob Scala vanomirira Zengeza West muparamende navaGodfrey Stole vanomirira Chitungwiza North avo vakasungwa mwedzi mitatu yadarika vachipomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga. VaScala navaStole vanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kanodarika kana vachinzi havakodzeri kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mutori wenhau anoshandira bepanhau reNewswalk muzvare Rutendo Muchenje anonzi akarohwa nezuro nemumwe ari mubazi rezvekuchengetedzwa kwebato rinopikisa Residents Coalition for Change. Izvi zvakaitika pamusangano webato iri muChinoi apo panonziwo pakakandwa rinofungidzirwa kuti ibhambo nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF. Bato reZANU PF harisati rapindura mubvunzo yedu panyaya iyi. Mukuru webepanhau reNewswalk vaDumisani Muleya vaudza Studio 7 kuti vakuru vebato reTriple C vakataura navo vachikumbira ruregerero. Vachinyora padandemutande ravo reFacebook vakafanobata chigaro chemutauriri weTriple C muzvarifadzai maere vakati vari kuongorora nyaya iyi vakati vakakumbirawo ruregerero. Izvi zviri kuteverawo kurohwa kwevamwe vatori venhau nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF kugokwe mavhiki adarika. Mukuziya nezvenyaya yekurohwa kwamuzvare Muchenje tabata vaMuleya.
Vakaitika ndezvekuti akasvika nemamwe majournalist vakapinda mukati mestadium vachitora mapictures nemavideos, asi ipapo pakutora mavideos nemapictures akazorealiza kuti akakanganwa foni yake mumotokari. So akazokumbira colleagues ake kuti vafambe naye vabude mustadium vachienda kucarpark vachinotora chifoni yake. Pakudzoka paya paya takaitika ndezvekuti nguva vachidzokera mukasi vachamisa vabva vasvika. So majournalist abva atanga kumhanya vachidzokera mukati mestadium. So iye pakudaro amhanya achita kunopinda nesmall gate akaona kune vakomana vaya vaya. Vakarega mamwe majournalist achipfuura then iye vakazomisa akabudisa press card akaexplaina kuti inini ame journalist ndirikufamba nevava.
Vakati kudii?
One of the security guards akatanga kuita nharo naye akamudzonza nebhuzi akamudzonzera pasi akamudrega paground. Adaro ndiobva kwasvika mumwe mutapi wenhau angari editor weDaily News vaStanley Gama. VaStanley Gama vangari koko vabva vasvika ndivo vakazopindira munyaya yacho kuti aiwa musadaro because musikana uyu ichi ireporta weNewswalk. So saka murege apinde, asi by the time vachipindira vaGama anga atodzora pasi which is assault. So saka vadaro azobva apinda zvake but then by the time achipinda mustadium kuya kuya achivuza vamwe vanhu kuti ndizvo zvazvoitika ndiyo kuzoendesa message yacho leadership yeTCCC vamwe vacho vakabva vaenda kugate kwacho ikoko tsvagisa kuti chii chakaitika. Ndiyo kuti pakupera perally ndiyo pavazvokommunicata nemusikana reporter Ruvimbo, then vakazokommunicata neni vachiita apology. So vakaita apology kwaari, vakaita apology to us as an organization, as the news works vachitonera inini tikawirirana kuti aiwa zvakaitika zviva zvavo zvakashata, asi since maapologiza we accept the apology, ngatienderedze mberi tichishanda zvakanaka.
Mukuru webepanhau renewsworks Vadumisani Muleya vachitaura vari parunare muHarare. Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization kana WHO rinoti raparura urongwa hwechimbi chimbi hwekubatsira Zimbabwe mushure mekufa kwevana vanodarika mazana manomwe uye kubatwa kwevanodarika zviuru zvitanhatu nechirwere chegwirigwiti. Bepanhau DW rinoti hurumende yatiwo mapurisa achabatsira kuona kuti vanhu vose vabayiwa nhomba. WHO inotiwo ichabatsira nevashandi vanorwisa chirwere ichi kuburikidza nekubaya vana nhomba. Inotiwo vana zviuru mazana manomwe kana kuti 700,000 vatobayiwa nhomba yegwirikwiti kusvika pari zvino. Kuti tinzwisise kukosha kwakaita danho reWHO, tabata vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera.
Izvi zvakakosha zvikuru, idanho rakanaka ravatora nekuti tikasadero tichaona vana vakawanda vachinyanya kurwara vachifa negirigiti. Vana vazhinji pari zvino havana kuvaccinatwa. Pane zvakawanda zvakakonzeresa nyaya yecovid, nyaya pazi rezveutano riri kungokamina maoutreach campaigns angatinganatsa kuitwa zvakanaka. Zvese izvozvo zvaakuda kukavhiridzwa manje nemaspecial program akafanana neekutaurwa iyo neWHO kututsira pane zvagara zvichiitwa neministry of health and health care.
Saka kana pachibayiwa iyo nhomba yegwirikwiti pari kutariswa mazera api?
Vari kubaya zera rokubva pa6 months kusvika pa just under 5 years, which is something like 6-9 months. So ngatingoti 6 months to 5 years ndo mazera ari kubatsa nebhrisi iriko yezvimene.
Zvinenge zvakakosha sei kuti mwana abayiwe nhomba tichitarisa kupararira kwechirwere ichi?
Zvakakosha zvikuru kumwana iye ari kutobayiwa chaiye, because kana asina kubayiwa immunity yake inenge iri low, anokurudza kuitwa nyama yemagora nechirwere chemizuzi kana chamubata. But zvakanyanya kukosha zvakare kuti population yese yevana muZimbabwe ibayiwe nokuti izvo zvinozopawo yatinoti herd immunity iyayi kuvana vese vemuZimbabwe, chirwere choriga kuputika sezvitete zvino. Saka dambudziko ratinaro izvino ratinoziva tese nderekuti pane zvimwe zvisendero nevamwewo vanhu vasingade zvokubayiwa nhomba, nyaya iyo yaita kuti herd immunity yedu isvikire shere. Saka programu yekuita blitz yekubaya vana vese yakakosha zvikuru kuti dzokere panzvimbo yeherd immunity.
Tichitarisawo zviri kutaurwa nehurumende zvekuda kuti mapurisa apindirewo pakuona kuti vana vabayiwa nhomba, zvakakosha sei?
Zvakanaka, but chatongoyambira ndechekuti ngavashandise mamethodi ekunyengetedza nekuedza kuudza vanhu kuti vaite decision yekubayisa vana vavo. Nokuti zvatakamboona mune vamwe campaigns akaitwa in the past takaedza kumanikidza kunyanya mapostori hazvina kushanda, vaitiza vaenda mugomo nevana vavo gara ikoko kusvikira timu dzevaccination dzaenda.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vari parunare kukwekwe. Vanhu vakawanda vaungana nhasi pamunamato wekuonekana naQueen Elizabeth avo vakashaya nemusi wechina. Munamato uyu waitirwa paSt Giles Cathedral, Edinburgh, kuScotland. Vana vamambokadzi vana vanoti mambo mutsva King Charles III, Princess Anne, Princess Andrew naPrince Edward vange vachifamba vari pedyo nebhokisi ranga rakatakura mutumbi wamai vavo pavapinda mukereke. Vanhu vari kutarisirwa kupiwa mukana wekuonekana namambokadzi kutanga nemusi wechitatu, apo mutumbi uchange uri mudare reparamende reWestminster Hall kuLondon. tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ukraine iri kupomera Russia mhosva yekubhomba magwenya ayo emagetsi uye zvimwe zvivakwa zvinogara vanhuwo zvavo zvisinei nemauto. Russia inonzi yabhomba magwenya aya kuKharkiv, Donetsk, Zaporizhia, Dnipronovsk neSumy. Vachinyora padandemutande ravo reTwitter, mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vati Russia iri kuita izvi nechinangwa chekuda kuti vanhu vemunyika iyi vanetseke nekushaya magetsi. Izvi zvinotevera kudududza kwaita mauto eRussia kubva mudunhu reKharkiv mushure mekurwiswa zvakasimba neUkraine. Russia inoti Russia iyo iri kushorwa zvikuru nevamwe vanhu vemunyika iyi inoti yakabvisa mauto ayo muKharkiv kuti isimbaradze kudzivirira Donetsk. Varwi kubva mudunhu reTigray rakapandukira hurumende yeEthiopia vanoti vari kutambira kurudziro yesangano reAfrican Union yekuedza kuunza runyararo. Vati vatoumba chikwata chekumirira chekuvamirira munaurirano. Asi kurwisana kunonzi kuri kuenderera mberi mune dzimwe nzvimbo mudunhu reTigray iri. Varwi veTigray vaimboramba kuti AU ive mutongi gava panyaya iyi. Hurumende yeEthiopia haisati yataura kuti inoda kupinda munaurirano idzi here kana kuti kwete. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reCancer Association of Zimbabwe, Valove Mo Makumbirofa, vanoti zvakakosha kuti madzimai echidiki aongororwe gomarara repamuromo wechibereko risati rakomba kuti vakwanise kuwana rubatsiro. Vanoti vanotambira ongororo yakaitwa nesangano reWorld Cancer Research Fund Zimbabwe, iyo inoti nzvimbo dzekuongorora gomarara rechibereko dzatekeshera munyika asi madzimai mazhinji haasi kutambira kurudziro yekuti vaende kunoongororwa neuwandu hwavo. Vativo nyika inofanira kuita zvidzidzo zvekudzidzisa madzimai kunyanya vechidiki kukosha kwakaita kuongororwa gomarara repamuromo wechibereko risati rakomba. Madzimai chiuru chimwe chete vanofa nechirwere ichi pagore muZimbabwe. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Tenda yomuromo wechibereko kuchipatara zvehurumende, kuchipatara zvemachechi, kuchipatara zvakasiyana siyana nemadhistrict hospitals dzemusha vari kuongorora tenda iyi. Saka tinoona vanhu vari kuenda zvavo kunoongororwa, asi sese nyika yeZimbabwe tinoziva kuti vanhu vakawanda vasati vaenda kunoongororwa. Uye pane vezera rechidiki vanosanganisira madzimai ari kumakore makumi maviri zvichisvika kana kumakumi maviri nemashanu vari mumayunivhesiti vari mumakoreji. Vazhinji vachona madzimai rechidiki aya vamwe vacho vanofunga kuti dambudziko retenda yemuromo wechibereko rinobata madzimai akura ari kuma40 kana kuma50 yeri. Saka havazvitori sevari panjodzi yekuti vangaita dambudziko retenda.
Kurudziro yamunopa madzimai vechidiki ava ndeipi? Zvakakosha sei kuti vanhu vaongororwe pachiri pedo?
Vakurudzirazve zvakare kuti matesi vanofanira kuongororwa nekuti kaarira zvehuwandu hwevanhu vari kuita tenda tinoona kuti madzimai echidiki aya vari kuma25 years vari kuitawo dambudziko rekenza yemuromo wechibereko nekuti ikenza inozidzana zvakanyanya nomumwe utachiwana hunonzi human papilloma virus nomumwe utachiwana zvehiv. Saka ndichaona kuti ikenza isinganyanyi kusarudza zvona zvakanyanya. Saka madzimai madiki anofanirawo kundoongororwa. Ndinoona sekuti ndo zvimwe zvingaita kuti varege chakurudzo yavamuchitaura yakaitwa kuti madzimai anogona kutadza kuenda kundoongororwa nekuti vanenge vachisura zvevemuseari panjo vanozvoona sekuti havasi dzaona rebhu kana kuti ivo havasi pandoti yedambudziko. Saka vanobva vazoti kunyange kuchindoongororwa pachena vanorega kuenda. Uye chimwezve chinogona kuita kuti madzimai afanenge azoti kuongororwa munguva vanenge vasina ruzivo rwakakwana pamusoro pekuongororwa kutenda izvi nekudzivirirwa kwayo. Vamwe vanenge vasingazivi kuti chinangwa chekuongorora chaicho ndechei.
Chinangwa chekuongorora ndechei?
Chinangwa chekuongorora ndechekuti kana aonekwa pane zviratidzo zvinoratidza kuti kumberi uko pane dambudziko remuromo wechibereko ringazokura rekenza mafeza ya no kweza kweza anotoranda kura akawanda achikura aliba mbomu mchikuri ano maati kwa asada akura kushika kwa kweza atiketu wani kakari uwe weo umebe uwe mfofu uwe wano uwe kambi kwa kwa mwono mchimezi ya uti kume zaini ya kita organesu uwele chumutua kuri gano atizati mainfeche kada kisiso ukuzi uwele chumutua kuri gano uwe kiti kara ukaona chila chiku beko ono kwenda mchipata na fengi mtuito wanda wazi mandari ya kana kisi
Lavmo makurirofa vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reCancer Association of Zimbabwe vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Munau dzemutambo, mutambi wecricket weZimbabwe Skander Raza apuwa mubayiro wepamwedzi wekutamba kudarika vamwe vose kana kuti ICC Men's Player of the Month. Akandike kutanga munhoroondo yemutambo uyu chizvarwa cheZimbabwe chichipuwa mubayiro uyu. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weZimbabwe cricket vaDarlington Majonga.
Ese mutambo wecricket uye seZimbabwe cricket tinonzwa manyukunyuku, tinonzwa kufara zvikuru kunge tiine mutambo wedu iye Skander Raza achawe kutanga munyika ino kuremekedzwa neICC apo apiwa mubayiro wekunzi ndiye mutambi akanga akakundisisa vamwe vose pasi rose mumwedzi waAugust. So zvinotifadza zvikuru. Zvinouya apo panguva mutambo wedu unenge uri kusumukira zvisera izvo apo takabatsirwa naiye Raza akarova mahundred ake mairi, izvo zvakaita kuti tikunde Bangladesh muAugust, achibva azorova zvakare imwe hundred apo takatashurana neIndia. So zvinhu zvinofadza uye tinovimba zvichapavo vamwe vatambi vedu shungu dzekuti vange vachizozama kusvika apo pasvikwa naSkander Raza, uyo akavewo anosvikawo mutop 5 yemaplayers pamarankings emworld iwo mumwedzi watiri kutaura iwowo.
Mambo wokwanisa kutaura naye here? Ari kuzvitambira sei?
Raza tataura naye anonzwa kufara zvikuru nekuremekedzwa kukuru nekunge achiwana mubayiro uyu, uye kuva wekutanga muZimbabwe kuwana mubayiro wakadai so. Raza ave anotendawo zvakare avo anoshanda navo macoaches nemafellow players ake, akati haaizogona kukunda kwaaiita uku pasina vamwe vake. Uyewo apa rutendo rukuru kune vatsigiri vake vose vanova muZimbabwe nevari mhiri kwemakungwa kuti aiwa munamato yenyu neshiro yenyu zvese zvakanzwika, anotenda zvikurusa.
Mutauriri weZimbabwe cricket vaDarlington Majonga vachitaura vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yerufu rwamambokadzi Elizabeth uye kurangarira kwakaita America vanhu vakaurayiwa neAl-Qaeda musi wa11 Gunyana 2001. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Gwaro raburitswa neAmerica rinoti hurumende yeZimbabwe haisati yave kunyatsojekesa mafambisirwo emari dzemitero dzinobhadharwa nevanhu uye kupiwa kunoitwa makambani ekunze marezinesi ekuchera zviwanikwa. Hurumende yokumbira mapurisa kubatsira mukubayiswa kwevana nhomba yegwirikwiti. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonika ine mufaro ndini Blessing Zulu, ndokusiyaimina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
La muvela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 12 Mpandula 2022 ngugaino kumede Saidi endabeni zethu lamhlanje. Umansfala wakobulawayo usesungule umkhankaso wokulondoloza edolobho leli lihlanzekile esebenzelana lenhlanganiso ezijiyeneyo. Ukuxotshwa kwabahluli abane ngumongameli uEmerson Mnangagwa phakathi kweminyaka emine edluleyo sokudale inkulumo eZimbabwe. Kulabanye abantu abathi akafuni ukusebenza lalabo abalombono oyehlukene lowakhe. Abohlangothi olwe National TB Control bamanyane labenhlanganiso ye-Union Zimbabwe Trust le-USAID ekuqhubeni uhlelo lokumelana lofuba olwe tuberculosis. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo umsakazi. Umansipala wakobulawayo usesungule umkhankaso wokulondoloza edolobho leli lihlanzekile esebenzelana lezinye inhlanganiso zenhlangothi ezijiyeneyo zempilo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umansipala wakobulawayo ekhala ngokuthi inani lemota zokuthwala izibi ziyasilela, yikho ke sokubangela ukungathwalwa kwezibi ngesikhathi. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhankaso lo uqhutshwa yiBulawayo City Council kanye lenhlanganiso ezigoqela i-Environmental Management Agency EMA, iBulawayo Upcoming Traders Association iBUTA kanye leBulawayo Vendors and Traders Association iBVTA ujonge ukususa ingcekeza ezingamaqhubaqhuba ezitaladeni lemikotweni edolobheni leli. Ikhansili ikhuthazwe ukuthi ikhangele indawo ezingamachumi amathathu lanhlanu i-35 eziyizo ezingcoliswa kakhulu. Umphathintambo wesabelo seBulawayo unkosikazi Judith Ncube uthi ukwanda kwabantu edolobheni yikho okunye osekubangela ukuthi ingcekeza igcwale ndawana yonke.
Abantu baphonga uhlala noma ngapi, yikho sokuledoti enje. So bathi bengalandela khonokuyana njengokuhlelwa kwangikhona iplani yangikhona ukuthi abantu behlale ezindaweni lapho abahlaliswa khona kunithi le business yabangela ndaba le dodi lalapho ahlezi khona lapho athengisa khona ufice kungcolile. Ngifisa ukuthi lo nalo othengisayo be practice nje a sense of cleanliness.
Umnumzana Charles Malaba, umqondisi wezempila kahle ekhansilini yakobulawayo, uchasisa ngokubangele ukuthi basungule lolu hlelo.
Ama street asahambeke sokunuka izibi ziyaphayila, sehluleka futhi ukuthi sikholete izibi on a daily basis. I-challenge yethu ukuthi izimoto zethu azenele, kanti njalo labantu sebebaningi kakhulu edolobheni abathengisayo ema streetini bethengisa lawo contributor ungcola kwedolobho. Okokutsho ukuthi nxa singasananzelanga umkhuhlane ungacina uqhamuka. Kuthi sikhuthaze abantu ngokucabanga what we call spring cleaning from mhlaka 12 up to mhlaka 16. Singatsho ukuthi nxa siza njalo yiyo vele siyahle sime khonapho ukuclean. But
unkosikazi Nonhlanhla Hlabangane, isikhulumeli senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Upcoming Traders Association, ukhonona ngezibi ezingabuthwa ngesikhathi okuyikho osokudala ukuba kukhanye engani bona yibo abangcolisa idolobho.
Izibi azikholekthwa, yinto yokuqala engizakhuluma ngayo. Uthatha isikhathi eside kakhulu ukuze ukhansile abuye lezi moto ukuzothwala izibi. Bizi ukuthi buye, thina sizimisele as vendors ukuklina uBulawayo. Njengoba ngitshile ukuthi thina sithi phambili lobuya lowayo ohlanzekileyo, phambili loBulawayo obezele enguye obesaziwa. Ngithi phambili futhi lokubambana okwama-vendors ngokuba siyasebenza.
Umsekeli kaMeya njalo engukhansila ka-Ward 1 umnumzana Mlando Ncube uthi kuyinto enhle ukuthi abantu bazinikele ngokwabo ukulondoloza idolobho labo lihlanzekile.
Lokho esikubona lapha kuyasithokozisa, nxa abantu bevuya sizoncedisana ukudobha izinto.
kodwa udaba siloku dophezibilele udaba kuyokugezisa umngondo imngondo lokho sithi attitude towards leader so siyathemba kuzakhuthaza abantu bonke vini basezindlini ngoba lapho uhamba khona kumele ufise ukufana nendlini yakho nxa ulobuchapa kwakho ungabufaki phandle hlala lapho so kwesicela abantu bakethi ukuthi hayi asikhuthazeni ukudophezibilele
umansipala wakobulawayo usungule uhlelo lokulondoloza idolobho lihlanzekile lapho anxuse khona abahlali kanye labanye abakunhlangothi ezehlukeneyo zempilo kobulawayo. Lolu hlelo olusungulwe namhlanje mhlaka 12 luzaqitshwa ngolwesihlanu mhlaka 16 Mpandula. Uhlelo lolu lubangelwe ngumkhosi obusuhlatshwa nguZulu ngenxa yengcekeza engamaqubaquba anyanyekayo asegcwele ndawana yonke ezitaladeni zakobulawayo. Umansipala ngakwelakhe icele uzivikela ngokuthi ubhekane lodubo olukhulu lokusilela kwezimota zokuthutha izibi osekubangele ukugcwala kwazo edolobheni. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ukuxotshwa kwabahluli abane ngumongameli u-Emmerson Mnangagwa phakathi kweminyaka emine edluleyo sokudale inkulumo yeZimbabwe. Kulabanye abantu abathi akafuni ukusebenza lalabo abalombono owehlukileyo kowakhe. Umnangagwa waxotsha oJustice Francis Bere, Eric Handewere, Thompson Mabikwa, lo-Edith Mushore esithi benza okungaqondanga njalo omunye wayesehluleka ukuqhuba umsebenzi ngemfanelo. Umshure ngomunye walabo abethula isinqumo sokuthi kungengezwa isikhathi sokuba uChief Justice Malaba ahlale esikhundleni ngoba wayesefikise iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa 70. Lokhu kwacaphula uMnangagwa. Kusenjalo abantu abedlula ikhulu lamachumi ayisithupha 116 abahambise ugwalo olumumethe izikhalazo zabo ngokuhlukunyezwa lokukhahlanyezwa kukaJob Skhala. Labanye abakubandla le-CCC bathi uMnangagwa usehluthune imithethwandaba esenzela ukubhidliza amabandla aphikisayo. UMnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe, utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukuthi uMnangagwa wenza santando emthethwandaba.
I-judiciary kumele ibe independent. Akumelanga yena, of course, ule opportunity yokuappointa ama-judge. But siyabona maye sixotsha amajaji kusho ukuthi uxotsha amajaji angavumelani lezanu PF angavumelani lezinto ezenziwa nguye. So yikho kokuthiwa kusesifaka ku-constitutional peril because now iZimbabwe kusho ukuthi ayisalandeli i-constitution yayo eyiyona kumele ukuthi ingabe iyamake sure ukuthi ama-powers aba-separate between i-executive le-judiciary kunye le-legislative.
Siyakuthi nhlu kulabanye asebeyihambise kuMnangagwa ugwalo olujulileyo besithi okwenzakala vele khonapho-ke kwezomthethwandaba kungana kusakhaya imntu kuya ngaphi labo sikhala abathiwa hey bail kugcine kujikwa lapha lalapha ukubona njani konke lokho
sesimuva to i-dictatorship eZimbabwe. We are moving away from democracy, constitutional democracy, eyona esiyijwayeleyo enikeza amalungu e-government ama-powers ahlukeneyo. So i-petition le ethunyelweyo sekuyindlela yamaZimbabweans ukuthi ibonise ukuthi hey bantu bakithi lana sesifakwe kundaba e-serious ngoba singayekela ukuthi sikulungise lokhu kungakayikhatshana. That means ke kusho ukuthi sizolahlekelwa i-democracy yethu ngoba ama-dictatorship aqala njalo aqala ngokuncindezela amanye ama-branch awe-government. Siyabona lapho ukuthi i-judiciary isincindezelwa lapha ngoba ma kuyukuthi uMnangagwa sefuna kube lama-judge avumelana laye kuphela then akusenze kube le-fairness kwi-system ngoba kusho ukuthi lama-judge every time ma ekhangelane lama-cases uMnangagwa nguye osedicide ukuthi i-case ufuna ukuthi ihambe kanjani.
UMnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe, sixoxe laye eseWashington DC. Siphinde saxoxa loMnumzana Thafazwa Mgwadi obona ngokwethulwa kwembiko kubandla leZanu PF ngodaba lolu.
If anyone thinks that because of their rank or file in society, the law must spare them, here is a very, very essential qualification of Zimbabwe's democracy and constitutionalism. No one is above the law. We are all equal before the law. That means this director of information, if he was involved in those killings and was responsible for that violence, or if there was is there any reasonable suspicion that it was this director of information responsible for the violence? I would be before the court. And that process does not require the President of the Republic to intervene because we don't interfere with the processes of the court.
Nxa kulabanye abacabanga ukuba bakhathekile abakhohle bephinde ngoba umthetho eZimbabwe ulandelwa ngendlela eqondileyo. Okwenzakalayo kuveza ukuba kulandelwa isisekelo sombuso welizwe njalo kuveza ukuba kulokukhululeka okumangalisayo elizweni. Akulamuntu ophezu komthetho, sonke siyalingana. Ngabe yimi engungu-director of information kuZANU-PF engakwenzayo konke lokhu ngangisemthethwandaba. Lokhu akufuni umongameli angenele kikho. Angikwazi ukuthi petition le ijoni. Umongameli kalani lokwenzakala emthethwandaba. Angikwazi ukuba uDokotela Mandaza labanye bakhe bacabanga njani ngamanga ukuba imthethwandaba yakulezi nsuku ivalela abanye abantu yekele abenza ubukhohlakali.
And why are we quiet about what the crimes that the officer committed? Why are we quiet about people that died there? We are quiet, but you know that people like Comrade Marabasina died there after his house had been burned.
Umnumzana Thafazwa Mgwadi ngobona ngokwethulwa kwembiko kubandla leZANU-PF sixoxela eHarare. Inkosi yakweleBhilithane uKing Charles III namhla ukhulumisane lamalunga edale lePhalamende ngesikhathi isidumbu sendlovukazi sibhodiswa emphakathini. Abezindaba abe-Associated Press bathi lelo lisiko labamhlophe kweleBhilithane elenziwa kungatshona inkosi kumbe indlovukazi. Okwamanje isidumbu sendlovukazi siphunyuzwe eSt Giles Cathedral eScotland kulandela ukususwa kwaso eBalmoral Castle izolo lapha aphelele khona. Kusasa sizathwalelwa eBuckingham Palace esililweni esizakhokhelwa inkosi uCharles III. Sizahanjiswa njalo eWestminster Hall lapho esizabekwa khona okwensuku ezine njalo okuzavunyelwa ukuba sibonwe nguZulu. Indlovukazi izangcwatshwa mhla ka-19 Mbandula. Umongameli Joseph Biden wele Melika ukhangelelwe ukumanyana lenkokheli yakwamanye amazwe ezaba khona emngcwabeni wendlovukazi uElizabeth. Kwezi vela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abogatsha lwezempila kahle phansi kohlangothi ole National TB Control bamanyane labenhlanganiso ye-Union Zimbabwe Trust le-USAID ukuqhuba uhlelo abalubiza ngokuthi kunda ngqoba i-TB lokuhamba behlola izakhamizi umkhuhlane wofuba lwe-tuberculosis ilizwe lonke. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Uhlelo lolu olwekunda ngqoba iTB ngolokuhambela abantu ezindlini ukuba limukisa ngokuqakatheka kokuhlolwa lokwelatshwa umkhuhlane wofuba lweTB emizameni yokumelana nalesi sifo elizweni. Umqondisi weUnion Zimbabwe Trust uDokotela Ronald Ncube uchaza kabanzi ngohlelo lokulwisana leTB eZimbabwe.
Umkhuhlane wofuba kuma districts angaba ngu-8 abalisa iGweru, Kwekwe, Shirugwi, Shishavane, Chirumanzu, Mwenezi, Insiza, leGwanda. Uncedo esiluthola ku-USAID ngolwemali yaseMelika engange-$15 million okweminyaka emihlanu kusukela ngo-2019 kusiya ku-2024.
Unkosikazi Sitshengisiwe Siziba obona ngezempilakahle kukhansili yakobulawayo uchasisa ngezibonelo zomkhuhlane wofuba.
Zibonakaliso ze-TB isikhathi esiningi umuntu uyabe ekhwehlela, ungakhwehlela okudlula amaviki amabili yikho lapho esabe sesicabangela khona ukuthi ungabe ule-TB. Beso kusithi-ke laba babe-HIV positive isikhathi esiningi nxa vele engavele ekhwehlela kumbe ilanga elilodwa kumbe ngamalanga amabili sihle sicabangele ukuthi engabe ele-TB. Beso kusithi-ke abanye uyakhwehlela, nxa ekhwehlela besekhwehlela isikhwehlela esilegazi, abanye ebesecikizeka umzimba esingathi i-loss of appetite, uyabe engakhwabithi ukudla, abanye bese ginqa ebusuku.
Unkosikazi Siziba uqhubekele phambili echaza amaphilisi abelapha ngawo ufuba lokukhuthaza abantu ukuhlolwa kusasemasinya.
I-TB kulamaphilisi akhona awe-TB ayimhlobo emine. Ukuthi nxa esikhuluma ngayo i-ordinary TB, ngoba isikhathi esiningi i-TB esabe sikhuluma ngayo i-pulmonary i-TB eyejwayelekileyo, so ile mhlobo emine e-treatment. Bonakaliso engikhulume ngazo ayisikho ukuthi umuntu kumele athole zonke zona lezi zibonakaliso, kodwa kungavele kube lokukodwa kwakhona kuphela. Siyakhuthaza ukuthi abantu babuye bazohlolwa esibhedlela, ngoba i-TB phela siyakwanisa ukuyivikela njalo iyelapheka. Sabe senzele ukuthi njalo ingamemetheki ngamandla. So ngabona kulezibonakaliso yesinye ezibonakaliso engikhulume ngazo, kumele ugijime uyefika esibhedlela.
Umongi omkhulu kukhansili yakoBulawayo umnumzana Claude Khuphe uthi inani labantu abelatshwa i-TB lababulawa yiyo likhanya liqansa okwethusayo kule minyaka.
Uhlupho esibhekane lazo ngezokuthi bona abantu abaningi esibaqalisisa emthini wokwelapha i-drug resistant TB, abaningi abanye bakhona bagcina befile. Okwakhathesi nxa sikhangele ispecial umnyaka lo odluleyo u-2021, nxa sikhangele i-TB i-death rate abantu abafayo ngo-2021 baku-around 16%. Nxa sikhangele iminyaka engu-5 edluleyo, i-death rate yethu kade ku-13-16%. Okunye njalo okwenzakalayo ukuthi okubangela abantu bafe yikuthi babele eminye imikhuhlane esithi ngama-comorbidities.
Ukhuphe uchaze ukuba izibonelo ze-TB ziyafana lezeminye imikhuhlane enjenge-COVID-19 okwenza abantu baphuze ukuyahlolwa belatshwe.
Okunye especially nxa sikhangela i-TB ukuthi izibonelo ze-TB leze COVID-19 zingani ziyahambelana. Konke kungumkhuhlane abantu abatshengisela ngokuthi kuyaba kulohlupho esifubeni, kwesikhathi bekhwehlela, kwesikhathi bengaphefumuli kuhle. So abaningi abanye bangani ukubanjwa i-COVID-19 bayakwesaba, okwenza ukuthi nxa bengathi besizwa bengazwa kuhle, kukanti kwesikhathi kuyaba kuyi-TB bebesebesesaba ukubuya emakliniki.
Hlaba jikelele ukhathazekile ngokuqansa kwenani labantu abafunyanwa sebelomkhuhlane wofuba olwehlula eminye imithi ole-drug resistant tuberculosis. Ikhansili yakoBulawayo njengazo zonke indawo zelizwe ibhekane lalolu dubo. Kungalesi sizathu uhulumende usungule uhlelo lwegunda ngoba i-TB, uhlelo lokusebenzelana labe-National TB Control Program ekuhambeni behlola lokwelapha abantu kungelambadalo. Uhulumende weZimbabwe emanyane lenhlanganiso zomhlaba ezikumsebenzi wezempilakahle ezigoqela eyomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization babika ukuba bajonye ukuba kuthi kusiyafika umnyaka ka-2035 kungasela dubo lomkhuhlane wofuba eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 kwaBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Indlala lokuswelakala komsebenzi sokusenza iningi labantu lehlele engozi mine koBulawayo, lapho okulahlelwa khona izibi lidobha ukudla okulahliweyo besidla lemuli, kukanti abanye badobha amaphepha eplastic bawapheke njalo babumbe okunye abangakuthengisa bathole imali yokuziphilisa. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Yisiphithiphithi engozi mine, abantu befuza izibi bephandaphanda engcezini bedinga ukungabanceda ukuthi baphile. Unkosazana Rosemary Nkomo udobha ukudla okulahliweyo ayikukhuthumezela abantwana bakhe ukuthi badle.
Angilapha ngisengozi mine, ngiyadobha. Angila kuhle endlini, labantwana bala kuhle endlini, so angila option but ukuthi ngidobhe ukuthi abantwana belale bedlile. Khonokho esiyabe sikutholile kho lokho. Ukugula singasaba ukugula kuyini okungayisikho kufa.
sebesingela okay.
Umnumzana Mathula Nyoni udobha imbodlela yemithi elahlwa izibhedlela uthi angaze abanjwe imikhuhlane ekanandaba ngoba ufana nomuntu ofileyo.
Ukusaba ngesaba kodwa ngingekele kwisaba esiswinike kunzima endlala ukuthi lapho engikhona ngisedotile angikwazi ukuthi mhlawumbe kuyangifeda ngizaqonda ngaphi ngizakwenzani ma sengigula senginguye akula nto engayenza ngenxa yokuthi akulapho engakho hayi. Ilizwe leli alikho right. Abantu abayi babasiphethile kuzinto akulungiseki lo labo bangakwazi vela kulungiseki
kuthi umnyama ozakulanto etshintshayo
akulanto etshintshayo lokhona kungurido kwabuya vele kashiwa.
Abanye bathi basebenzisa izibi lezi ukulungisa ezinye izinto abangazithengisa zibalethele inzuzo yokuziphilisa. Omunye wabo ngumnumzana Bruce Mlilo yena usebenza ngamaphepha aweplastic.
Ngishisa ngilandele umdaka lwani ishefu liyani umdaka kuze kuphume kube yinkunzi. Umdaka lo ngabumba ngiyakuyekela lami kuwome nje okuyo one day sasa sengivuka nkunzi. Kuyabe sekuwonile yabe ungasadabuli. Nyamazana ngenza wonke umhlobo ezincane ezinkulu impunzi indlovu nami ngijiyanisa imakethi yangkhona ukuthi
ineni selakhile engozi mine lanxa kunuka ingcekeza kwesabekayo. Unkosazana Jokas Banda uhlale kule ndawo esemncane sokwendawo oba labantwana abondla kule indawo.
Uyatholakala nje ukuhlukumezana nje kakhulu ezindlini koloko kokuthi ukuthathana kwakho yabe kuyakungaqhedakali njengoba vele sisegangeni. Amanzi kunzima, amanzi kakhulu vele asilawo. Le ndaba yesikole yabantwana yiyengani yasikhathisa kakhulu ngoba bayafunda khona but vele bagcina bedrophile. Kulezidakamizwa, into ezijiyeneyo, abantwana sebezala bebancane. Sebebhima sebenatha izikolo abasayi baningi besibafakile izikolo kuyabuya ama-organization zami kubancedisa but vele izilongo befunda bekhona apha egangeni vele besifisa ukuthi ngaba abantwana bayazuzela indawo enjengeboarding school basuswe bayefunda behlala esikolo khathana lakhona apha ikisi yabo kungcono.
Uyaphambili umasibanda echasisa ngenhlupho abahlangana lazo kulindawo yengozi mine.
Uyatholakala nje ukuhlukumezana nje kakhulu ezindlini koloko kokuthi ukuthathana kwakho yabe kuyakungaqhedakali njengoba vele sisegangeni. Amanzi kunzima, amanzi kakhulu vele asilawo. Le ndaba yesikole yabantwana yiyengani yasikhathisa kakhulu ngoba bayafunda khona but vele bagcina bedrophile. Kulezidakamizwa, into ezijiyeneyo, abantwana sebezala bebancane. Sebebhima sebenatha izikolo abasayi baningi besibafakile izikolo kuyabuya ama-organization zami kubancedisa but vele izilongo befunda bekhona apha egangeni vele besifisa ukuthi ngaba abantwana bayazuzela indawo enjengeboarding school basuswe bayefunda behlala esikolo khathana lakhona apha ikisi yabo kungcono.
Ugatsha lukahulumende lubona ngokugcinwa kwemvelo lokuhlanzeka kwayo abe-Environment Management Agency EMA balile ukhuluma le-Studio 7. Ebantwini bengozi mine bathi okungazi kufa kuyini njalo akulankwali eyaphandela enye. Ngimele Studio 7 engozi mine kobulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Umcimbi wokukhumbula inkosi yamaNdebele umzilikazi wenziwe ngomgqibelo emhlahlandlela kobulawayo kodwa lokho kungakalungisiswa udaba lokuthi ngubani ozathatha isikhundla sakhe. Kulabantu abathi yibo inkosi yoqobo omnumzana Stanley Raphael Khumalo uzwidekalanga Khumalo lobulelani lobhengula Khumalo. Embuthaneni wangomgqibelo bekulozwidekalanga lobulelani. UChris Gande oweStudio 7 ubuze isikhulumeli sikaStanley Raphael umnumzana Greater Vodloza Sibanda ukuthi kungani ubengekho emcimbini wangomgqibelo.
Umcimbi okukhumbula umsunguli wesizwe sikamthwakazi hayi wona uhambe kuhle kakhulu. Inkosi umzilikazi wesibili ubengekho laphayana ngoba evele ngekho laselizweni uphandle ukhona okunye okuphuthumayo awuhamba ngakho phandle khonale so ubengekho ke izolo kodwa ke hayi thina besikhona sibonile konke okwenzakeleyo kwenzakale kuhle kakhulu njengobana nje abantu kade bevele bekhumbula kulusuku olubaluleke kakhulu usuku olwayizolo lapho kade kukhunjulwa khona isilo umzilikazi oqala njalo into ebenhle ngayo yokuthi kubethiwe kwabamhlophe ukuthi nosuku lapho kukhunjulwa khona inkosi umzilikazi ikho wonke umthwakazi wonke umuntu eMathebeleland wonke umuntu okholelwa kumzilikazi ube khona njalo ekhululekile
manje njengoba ubulelani Khumalo la ube khona elizweni bathethe yini ithuba lokuthi bahlangane bakhulumisane
njengoba ngichilo baba phezulu ukuthi khona ayibe singekho isilo umzilikazi wesibili ubengekho kulumcimbi izolo ubengekho sibili kho ke hayi akuzange kube khona ukubonana kanti ke hayi thine ebesikhona sibonene sibili lamanye amakhumalo sibonene kakhulu njalo lamanye amaqabane lamanye amadoda labanye omama abakhonzayo labo futhi kubulelani abakhonzayo futhi labo la ku PZ ikho ke sibe sihlangene njengesizwe njalo singathobelananga sijabulelene kakhulu sikuzwisisa sonke ukuthi usuku esiphakathi nakwalo kayisilo suku lokuqhelelana lusuku lokuthi sijabulele umsunguli wesizwe sesakithi samandebele umzilikazi olele ematopo otshalwe khonapha njabule kakhulu ngokwenzakale lapha ngiyabonga
umnumzana Greater Vodloza Sibanda isikhulumeli sika Stanley Raphael bekhuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo Live Talk namhlanje sikhangela amalungiselelo okubekwa kwendlovukazi Elizabeth yakwele ngilandi. Sike sizweni umculo we Black Mambazo othi abantwana.
Thina singabantwana.
Iqembu lodumo ele Black Mambazo lisipha ingoma ethi abantwana singeke hlukani sihlobo othini sikhangele nezinye zendaba ebezikhokhela umansipala wakobulawayo sesungule umkhankaso wokulondoloza edolobho leli lihlanzekile esebenzelana lenhlanganiso ezithiyeneyo ukuxotshwa kwabahluli abane ngumongameli Emmerson Mnangagwa phakathi kweminyaka emine edluleyo sokudale inkulumo olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi ngisithi sizibona njalo kusasa ekuseni ngo-half past six
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.